Nyaya yekutongwa kwana chiremba yekuti vakaramwa mabasa sandiyo nyaya sandiyo issue iri in dispute ndeyekuti vana chiremba vari kuti mari yavari kutambira haisi kukwana. Saka izvi kuzoti vakazodzingwa mabasa nezvakazoitika izvi zvimwe zvakatozouyawo mushure mekunge paita kusawirirana pakati pemachiremba nevanhu vehealth services board vanomirira employer vemahealth workers muzimbabwe. So isusu tinoadvisa president kuti dai vafamona minister wavo wefinance nehealth services board kuti vagare pasi nana chiremba voavaila maresources ari kudiwa kuti vana chiremba vadzokere kubasa. Mukatara mari iri kutaurwa nana chiremba yavari kuda havasi kuda kuti pei dzavo dziwedzere, kwete, vari kungoda kuti pei dzavo dziremekedzwe kusvika padanho palevel yadzanga dziri maRTGS asati aindrojuswa. Saka isinoti pei raizi iri kudiwa nana chiremba avo. Minister of Finance vakagara pasi nemachiremba nehealth service board. Ndinoona solution inotowanikwa nechimbi chimbi vanhu votiregedza kurasikirwa neupenyu hwavo muzvipatara. Danho rekuti president vapindira rakanaka, zvinoratidza kuti nyaya yaamunzeve mavo, asi tinoona kuti masolution avari kuisa patable anogona ngaasiri kupindirana nezviri kukonzeresa problem iyi.
Taonawo sangano renyu raburitsawo gwaro kana yatingati statement pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveutano munyika, muchiti muri kushushikana nemamiriro akaita zvinhu nekukundikana kwehurumende kugadzisa nyaya. Zvii zvamungataura pamusoro pegwaro iri?
Ndizvozvo, tiri kushushikana zvikuru. Hazvitifadzi semachiremba anomirira kodzero dzevanhu kuti tirambe tichiona vana vezimbabwe vachienda kuzvipatara vachinoshaya machiremba, tichiona madzimai akazvitakura achizvarira pasi pemiti, tichiona vana vadoko vachangozvarwa vachirasikirwa neupenyu nenyaya yekuti vari kushaya maemergency service avanofanira kunge vari kuwana. Tinobhiliva kuti mumodern civilization yezimbabwe kubva even iri Rhodesia chaiyo hatisatamboona strike yana chiremba yasvika pamadays atasvika pari zvino kuti zvipatara zvinogara zvisina vanhu vakatrenwa kuti vaofe maservici kuruzhinji rwezimbabwe. So we deplore this act. Tinoona senegligence on behalf of the government kuti inosiya strike yemachiremba ichienderera kusvika madays akawanda kudai. Hurumende ngaigare pasina nachiremba, ngavamire zvekushandisirana matrets, ngavamire zvekudzingana mabasa, ngavagare pasi nanachiremba. Vanachiremba vanonzwisisa, vosangana midway kuita kuti vaprioritize upenyu hwemapatients, vanhu vasarasikirwe neupenyu hwavo nezvinhu zvisina maturo.